This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 13, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi. Gurukota runa nezvematunhu vaIgnatius Chombo vanokandirana makobvu nematete navana muzvina bhizimisi vekuBritain avo vanga vachida kujekeserwa kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vachisiya. Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza kushanda zvakasununguka kwevanotepfenyura nhau pasi rose. Chikwata checricket chenyika chotanga mutambo wacho wekutanga we 2015 International Cricket Council World Cup neSouth Africa nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota runoona nezvematunhu Dr. Ignatius Chombo nhasi vanonzi vakandirana makobvu nematete nechikwata chavana muzvina bhizimisi chekuBritain nenyaya yekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vasiya basa. Zvimwe zvaita kuti pave nekukakavadzana inyaya yemitemo yenyika inonzi haina kujeka yakaita semutemo wekuendesa upfumi kuvatema. Chikwata chavana muzvina bhizimisi ichi chine vanhu gumi nevapfumbamwe uye chakauya kuburikidza nesangano reInvestment Africa uye chine vemabhizimisi vari kubva kumakambani gumi nemaviri. Asi musangano nawachombo unonzi hauna kuzonyatsofamba zvakanaka mushure mekunge vemabhizimisi ava vatanga kubvunza zvanzi navachombo nezvematongerwo enyika zvisinei navo. Asi mutemo wekuendesa upfumi kuvatema uri kutemesa wakawanda musoro avo vari kuti hauna kunyatsojeka uye magurukota ehurumende haasi kutaura nezwi rimwe chete. Tabata vachombo kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Hongu taita musangano nevanhu varungwa vanobva kuBritain vakange vauya kuSouth Africa kune musangano mukuru waiona nezvemigodhi, ndobva vafungawo kuti vadarike nekuno kwedu. Vasvika kwedu vange vachibva kumaministries akawanda vakasvikaone kwangu kulocal government vachita vane kangu vakashoma-shoma vauda kuenda kuministry yelands. Ndobva vandiudza maareas avanongade kuinvesta. Ndobva tavaudzawo chimiro chelocal government, mafambiro ayo nekumira kwayo nebasa rayo munyika yose. Vakazvinzwisisa. Asi mukuru wavo akazoendera mberi akuti tinotida kuziva kuti politics dzenyu dzinofamba sei. President vakabva kunozouyani kuindigenization yakamira sei nezvese izvozvo. Tapindiranawo zvakanaka naka chose kuti aiwa inimi politics dzekwenyu ndimi nega, isisiwo kunoku tinenge tisingadiwo kuti inimi mudi mupindire. Kana zviri zveindigenization aiwa tinogara pasi totaurirana 4151 yatiri kutaura iyi munopuwa makore ekuti muisvitse and zvekare munogara pasi neministry yacho mozoenda kuministry yeindigenization kuti tatenderana zvekuti ndikavaudza ndikati isisu zvedu zvakatonyanya kupfava pane zvedzimwe nyika. So ndinofunga kuti ndavachenesera zvikuru.
Tichitarisa panyaya yekuendesa upfumi kuvatema, pari kunyatsojekeswa here? Nekuti pamwe zvinobuda mumapepanhau nezviri kuitwa nehurumende zvinenge zvakati siyanei, vachombo.
Mapepanhau sekuziva kwaunoita anotaura tome vanotaura zvavanoda, asi ndiofunga kuti porisi iri kutaurwa nehurumende iri kumhanywa nayo navamushohwe naminista wefinance iporisi yakanaka inoita kuti upfumi husaende kune vekunze isuve nevaho pasina chatinowana.
gurukota rinoona nezvematunhu Dr. Ignatius Chombo vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe kuti tinzwewo maonero avo.
I think tinobvumirana nazvo chekutangisisa nyaya yeindigenization neempowerment iyi. Zviri kunyanya kunetsa mainvestor ndezvekuti hatisi kuwana clarity, hatisi kuwana consistent message iri kubva kugovernment takataisa nyaya yeindigenization neempowerment. Saka izvozvo zvinoafekta yatinoti pachirungu risk premium, zvinoreva kuti cost yekuinvesta muZimbabwe ikwire, zvozoreva kuti mareturns on mainvestment anoti dererei. Saka I think idambudziko rakakosha, and chandinofanira kuti ndistresse ndechekuti investment environment muregion iri very very competitive. Tiri kukombita nenyika dzakaita sana Mozambique, nyika dzakaita sana South Africa, wana Zambia, wana Botswana. Nyikawo dzitori nemitemo imwe inotonyanya kukwezva zvakanyanyisa mainvestors ekunze. Endo zviri kuitwa nemabritish hazvirevi kuti kana wauya kunoko ona maopportunity muZimbabwe yakutova investment ingori prospecting, watoona kunoona kuti wanogona kuisa mari munomhere zvichida vanenge vachida kudivesa yo risk yavo nekuinvesta muZimbabwe. Saka idambudziko iroro. Then panyaya yesuccession I think inyaya hombe hombe, kune munhu upi zvake anenge achida kuisa mari munyika yese yese, especially mine mutungamiri kurei. I think sooner or later panogona kuzova nekuchinjanwa in terms of leadership. Saka izvozvo zvinounzawo uncertainties, nekuti I think dambudziko rakanyanya kuitika muzanu PF nderekuti waka uchikombia nemamwe maliberation movement maAfrica, even SADC hatina even kuchina, wakaenda kuchina wandozva kuti after every 10 years panouya new cycle yeleadership. Saka nyaya yesuccession planning I think muzanu haina kunge yakabatwa zvakanakisisa. And izvo zvinoita kuti pave nemakunga-unga, pave nekusagadzikana pane vanhu vanenge vachida kuisa mari, nekuti pakaita change in leadership kazhinji, normally even iri same party, even iri ZANU-PF zvakanzi vamugaba vachisiri mutungamiri wenyika, anogona kuuya after vamugaba anogona kuuyawo nemamwe mapolisi akati siyani. Saka izvozvo ndorovanzi zvakutounza uncertainty in terms of investment.
Saka chii chingaitwe neZimbabwe kuti ikwanise kukwezva vemabhizimisi ava pasina mitauro yakawanda-wanda yakubudai?
I think chinofanira kuitwa ndechekuti number one, ngatipawe nenyaya yeindigenization, ngatipawe nepolicy clarity, ngatipawe neconsistent message inobva kuhurumende. Then ngatigadzirisei doing business environment. Munoona makataisa environment yedu yekuita mabhizinesi muZimbabwe ine zvimhingampinyu zvakawanda. Zvinotora nguva yakareba, for example, kuti munhu aregister kana bhizinesi zvaro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwe kuti munokwanisawo kutibata pa909am 4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave. Pafacebook page yedu endai pa www.facebook.com/voashona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voashona. Vatepfenyuri venhepfenyuro dzakasiyana-siyana munyika pamwe neveruzhinji vaungana mugweru nhasi vachicherechedza zuva renhepfenyuro dzepasi rose reWorld Radio Day. Zuva iri rinocherechedzwa muZimbabwe panguva iyo hurumende iri kuzvuva makumbo ayo mukupa marezinesi kunhepfenyuro dzematunhu kana kuti macommunity radios, pamwe nekusanyevenutsa mitemo inobata venhepfenyuro. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Hey! Hey! pange pane mufaro mukuru nhasi muguta reGweru apo vatepfenyuri venhepfenyuro dzehurumende nedzinoshanda dzakazvimirira dzega vatepfenyuro vari muguta reGweru senzira yekucherechedza zuva reWorld Radio Day. Zuva iri rinocherechedzwa pasi rose musi wa13 kukadzi gore rega rega range richicherechedzwa pasi pedingindira rinoti Youth and Radio. Mumwe weavo vataura pagungano iri Tamuka Mugaviri, uyo anove gurukota redunhu reMidlands muparamende yevechidiki, ati radio chinhu chakakosha zvikuru muupenyu hwevanhu sezvo ichikwanisa kufambisa mashoko kuvanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira dzimwe dzinonetsa kusvika. Tamuka anoti vechidiki vanoshuvira kuti nepfenyuro dzakasiyana-siyana munyika dzitepfenyure zvidzidzo zvevana vechikoro sezvo ichimboitwa makore apfuura.
Chataikumbira isu semayouth ndechekuti pakwanisa kuvawo pachilayers as a name, Ministry of Primary and Secondary Education. Kutipa kwanza wakuvao ni malessons anu kwanza kitu kwa radio. Sesu aimbo wako kudara. Nika edu changu wana independence. And then poita nyaye cultural degradation. Nyepe nyoro zedu za mnumu Zimbabwe kashinji ziruwa nzisa international content. Tunodauti muwe une local content. Kuti muwe mnuto kizasa culture pamuchirene unu.
Mumwe mdzidzi wezvokutapa nao pa Harare Polytechnic Tariro Zvizhinji uyo anga aripowo pachiitiko ichi ati zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mukana wekuvapa nhepfenyuro dzakasiyana-siyana kuti vawane mukana wekutaura zvinhu zvakanangana nevechidiki. Mumwe wemunhu anga aripowo pachiitiko ichi uyo angozvidoma nezita rekuti Edna atsinirawo izvi akakurudzira kuti venhepfenyuro vatepfenyure nyaya dzakanangana nematambudziko anosangana nevanasikana.
Kungoti vangowedzera mamwe maprograms anokurudzira vechidiki. Yeah, maybe zvakafanira nezvemagirl child nyaya because nyaya dzerepu dziri kungoramba dzichikwira. Handiti sazvoita sekuti maybe kune vamwe vasati vanyatsoziva zvokuti vabereki vavo pamwe vanogara vega. Saka maybe vabereki vavo vanenge vasipanenge vasina munhu wekuvaudza. Saka mukaramba muchingokurudzira maprograms.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaJonathan Moyo vange vakatarisirwa kuvepo pachiitiko ichi asi havana kuuya. VaIvan Hogurira vanove munyori mubazi iri ndivo vange vakamirira vaMoyo. VaGurira vati hurumende iri mishishire kuona kuti ipe maresinesi kune vakanyorera kupiwa maresinesi aya kubazi reBroadcasting Authority of Zimbabwe. Vatiwo hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti nyika ive nemasaisai edigital musi wa15 Chikumi wakatarwa nesangano reInternational Telecommunications Union kuti nyika dzose dzinge dzayo kushandisa masaisai aya usati wasvika. Mumwe mugari weMugweru vaDanford Gushungo avo vange varipowo pachiitiko ichi vati hurumende inofanirwa kuita zvose zvainogona kuti munyika muve nenhepfenyuro dzakawanda.
Pari zvino tinotarisira kuti huwandu hwevanhu muZimbabwe hwanga hwaakutarisirawo kuti nenguva iripo nemaradio stations aidai aakukwanisa kumiririra mapoka nemapoka, nzvimbo nenzvimbo, uyezve madifferent interest groups. Maradio stations mazhinji anoranwa nehurumende kana kuti neruoko rwehurumende. Zvinenge zvisingakwanisike because control arm inenge ya imwe chete, mamwe interest groups haachamiririrwe. Saka taikurudzira kuti dai vanga vakwanisa kuti mamwe magroups aya awe anodi anomiririrwa kuitira kuti vese vamwe vawanewo voice.
Mudzidzisi weMedia Studies paMidland State University vanhamo mhiripiri vati vanobvuma kuti zvakakosha kuti munyika muve nenhepfenyuro dzakawanda kusanganisira macommunity radio, asi vati zvakakoshawo kuti veruzhinji vadzidziswe kuti nhepfenyuro dzakadai dzisazoshandiswa nenzira inogona kuunza mirijonga munyika.
Kune kashoma pekuti nhepfenyuro dzinokwanisa kushandiswa kuti dziite sezvombo zvehondo zvazvakamboitwa kuRwanda kuna 1994. Asa hatingati nekuti zvakaitika kamwe chete tobva tati zvinoitika nguva dzose, asi tinongoda kuti tingogara tine uchenjeri hwekuti vatungamiriwo pavanopawo malicense vape vachidzidzisa vanhu kuti aiwa ichi hachisi chimushina chekuti vanhu vazoshandisa kuti vasagarisane, vapokane, varovane, vakanganise magariro vachipromota inonzi tribalism, racism nezvimwe zvakaipa zvatinoti hazvifane kuve zvichisumudzirwa kana tichinge tichifanira kugarisana munguva ino yatiri.
Mumiriri weUNESCO muZimbabwe amai Peggy Boateng vati dingindira rekuti Youth and Radio rakasarudzwa mushure mekuona kuti huwandu hwevanhu vechidiki hunopfuura zvikamu makumi mashanu kubva muzana pasi rose, uye zvakakosha kuti pfungwa dzavo dzinzwikwe. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, sangano remisa Zimbabwe racherechedzawo zuva iri richiti hurumende inofanirwa kushandisa zuva ranhasi mukuona kuti yakwanisa kuita zvose zvinodiwa kuti zviitwe kuitira kuti pave nemukana wekupa marezinesi nepfenyuro dzakawanda. Pari zvino, Zimbabwe ine nepfenyuro imwe chete yehurumende uye mbiri dzakazvimirira kunyange hazvo dziine chekuita nevanhu vari muhurumende kana kuti dziri pasi pemakambani ehurumende. Nepfenyuro idzi dzinoti Zimbabwe Broadcasting Corporation, ZFM, inova yegurukota rehurumende vasupamandi wanzira, pamwe neStar FM inova yekambani yeZim Papers iyo iri pasi pehurumende. Kune nepfenyuro dziri kutepfenyura dziri kunze kwenyika dzakaita seVoice of America, the Voice of the People neAnda Radio nedzimwe. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Vamwe vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira Bashupi nhasi vabatana neveruzhinji mukucherechedza zuva reWorld Radio Day. Bashupi vanoti vari kufara nemafambiro aita zuva ranhasi sezvo ranga richipemberera kukosha kwakaita mawairesi nenepfenyuro dziri munyika. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naBashupi kuti tinzwe zviri kuitika.
Isusu basa redu riri kutifadze vanoteerera, ende tiri isusu takamirira vaimbi vamwe vanga vasipo nekuti omuroti hatikwanisi kuti vanzwe muchiri tese.
Ndevapi vamwe vaimbi vanga vari pachiitiko chanhasi?
Ndandine mwana anonzi Madiz akaberekwa mugweri imomo matataenda. Kunoti vamwe vaimbi havanokwanisa kuuya nekuti nzvimbo yacho kwakurikurewo nekunogara vaimbi vakawanda. Aya mabiko anga achitirwa mugweru Civic Center. Civic Center iyi iri nzvimbo iri mudhorobha murimo padhuze nekanzuro yemugweru.
Imi pachiitiko chanhasi apa meseji yenyu yanga iri yekuti chii kune vanga varipo?
Tichipemberera kuva nemaredio akawanda ari muZimbabwe. Handi tanga timbova nepower FM, tikabva ipapo tikaenda paZFM neStar FM. Iko zvino taane maredio Radio Zimbabwe ndo anga achimbova pari fasi. Iko zvino taane akusvika 7. Pamusoro pazvoka vari kuramba vachiwedzera maredio stations akawanda muZimbabwe kuti nokupera kwegore retokona taasvika akusvikana kuma20.
Tinoona kuti mangwana mune chimwe chirongwa musi waValentine's Day. Ngotitsanangurirai nezvechirongwa ichi.
Mangwana kune yatinoti cake testing day. Vanogadzira makeke vaya vatega tiunganidze vanhu vanodanana kuti vaya vaizobva kuti makeke akamira sei avanavo ari kugadzira. Kuitirawo kuti mangwana kana vava kuda kubvitawo mafunction avo ndokwavanokwanisa kunohaya makeke ikopo. Saka indee ndirikovo ndiprovidawo entertainment yevamunhu wese anenge ariko.
Zvinenge zvichiitirwa kupi izvi? Uyezve takanzwa muchitaura imi kuti muchange muchitsvairazve kwamereki.
Izvizvirikirwa pajoina city tabva ipapo makuseni masikati yedu yakuamerica tichitsvairati vanebva tichitenderera vanhu vachigota vachidi kutirambe tiriyeudzira vanhu tiri muchifara zvenyu uri musevhale asi tiina haibvumirwe.
Ndezvipi zviimbo zvamuri kuti imi veruzhinji vateerere pamusi iwoyu wevalentine mangwana?
Mangwana tingoti dzimbo dzavagara vachingoteerera kubva kujara. Dzimbo dzakaimbwa navaimbi vese muZimbabwe kuti vanoba vakazvipfigira zvinhu zvavo.
Ingoti tsenhurai mukachidimbo imwe yedzimbo dzamungati imi muri kuimbira vateereri vachange vachitarisa Valentine mangwana uyezve vakateerera nhasi.
Ndine imwe song yangu nyuwani inonzi Hani. Inonzi mudiwa wangu inoenda kusuwa iwa uwanikwe bebi. Mudiwa wangu inoenda kusuwa iwa uwanikwe Hani. Zandisokonedza zandiwawa mumtima Hani.
Mochingoti kune vateereri vedu veStudio 7 movaudzawo kuti Happy Valentine's.
Ndokuti muteereri wese kana wakateerera Studio 7 ka Happy Valentine's dananai murudo. Asi kana usina nokudauka unodiwa naMwari. Kana usingadii naMwari unenge une problem. Asi ngoti Happy Valentine's kumunhu wese pozvala aisamudanana nachita. Ndiye kungotadzana rudo hama anesha Mwari. Vamwe vatasina kugona kungosangana unokufara titese. Ndoda kukwasa vatsigiri vangu vese kuti vamai makatsigira vachitakatsigirwa neStudio 7. Boom!
Avo vanga vari Baba Shupi, muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika, vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vachiti Happy Valentine's Day mangwana akudanwa anonzwa. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zuva rekucherechedza nepfenyuro pasi rose reWorld Radio Day. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, titumirei ma text messages pa number zinoti 1-202-465-0318. Mujituza namba zenyu kuitira kuti tigo kufoni rai. Munogona kufona pa number zinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chiri kutarisira kupemberera mutambo wacho wekutanga we 2015 International Cricket Council World Cup neSouth Africa muSedok Park neSvondo. Asi mutoreri nhau dzemitambo Michael Kariati anoona zvisiri nyore kuti Zimbabwe inge ichibudirira.
Mutambo wekutanga makundano World Cup ndounowanzoratidza ramangwana rechikwata chega chega. Makwikwi akadai Zimbabwe iri kutarisira kusimudzira hondo yavo nemwando unotyisa apo vari kupinda munhandare yeSedok Park muHamilton vachidamburana neSouth Africa mumutambo wekutanga wezvikwata zvakavakidzana izvi. Matambiro achaita machevrons mumutambo uyu ndiwo acharatidza kuti chikwata chenyika ichi chine simba here rekukwikwidza zvine mutsindo makwikwi ezvikwata gumi nezvina zvinorura mumutambo wecricket pasi rose. Aimbove mutungamiri wevatambi Prosper Utseya akabuda pachena kuti mutambo weSouth Africa wakakosha zvikuru sezvo kukunda kana kutamba zvakanaka kuchavapa manyuku-nyuku pamitambo ichatevera. Utseya anoti kukundwa zvakanyanyisa mutambo uyu kunokwanisa kukanganisa morari mukamba mavo zvinokwanisa zvekare kuzokanganisa matambiro avo mimitambo inenge yasara. Utseya anoti vakatamba zvakanaka South Africa inopunzika chete.
Tikatambo zvakanaka hapana munhu ano akanzi naMwari haakwanise kukunda.
Akapedzisira kutamba zvikwata zviviri izvi pamakundano eTriangular Series ayo aisanganisa zvekare Australia. Zimbabwe yakarohwa mitambo miviri yese zvikwata izvi pazvakasangana. Zimbabwe yakarakaswa nemaranzi makumi matanhatu nematatu mumutambo wekutanga ndokuzopedziswa nemaranzi makumi matanhatu nerimwe chete mumutambo wekugumisira. Pamusoro pezvo chikwata cheSouth Africa ichi chiri pachinhano chechitatu pasi rose uyezve chine vatambi vakaita saHashim Amla, Joe Steyn, AB de Villiers pamwe naJP Dumini avo vanotyisa zvikuru mumutambo uyu pasi rose. Kunyange zvakamira zvakadai chikwata cheZimbabwe chiri kutarisira kusvika muSuper 8 stage vatarisira kuti nzira yavo inotanga nekukunda South Africa. Mutungamiri wevatambi Eton Chigumbura anotaura zviri mumoyo nevatambi vese.
Our targets ndeye kumake sure tutapinda next stage.
Kunze kweSouth Africa, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neIndia iyo ine mukombe uyu pamwe neWest Indies, Pakistan, Ireland neUnited Arab Emirates. Zvikwata zvina mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi makundano aya. Zimbabwe iri kupinda mumutambo neSouth Africa yakawedzera mwando mushure mekudambura Sri Lanka mune mumwe wemutambo wegadziriro waive wakatarwa neInternational Cricket Council. Hamilton Masakadza uyo ari kubhebha moto mushure mekutadza kutamba maWorld Cup maviri apfuura anoti Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana.
Takaita makembu mairi ende tatamba magemu akati kubvira satakatanga kugadzirira.
Asi maChevrons anofanira kusandura matambiro avo kunyanya pakurova bhora izvo zviri kuvanetsa zvikuru zvekuti kunze kwaMasakadza, Sean Williams naBrandon Taylor vakawanda vavo vanga vachitadza kusvitsa maranzi makumi maviri chete. Asi chero zvaitika pamutambo neSouth Africa veruzhinji vanotevera mitambo munyika vari kutarisira kuti chikwata chavo chatamba zviri nani pane kurakashwa kwavakaitwa apo vakashanya kuBangladesh muna gumi guri gore rapera. Vakapedza neSouth Africa, Zimbabwe iri kusangana neUnited Arab Emirates nemusi wechina svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti hai Jonga and Bleh ko ikoko kuAmerica mabasa ari kuwanikwa here? Tiuyewo because kuno zvinhu zvakasunga. Nzara hamene kuti tinopona here? Ndimhoresereiwo vose vakanyora form 4 pamagombedze high school from Mukanya ivhunjere. mumwanotiwo munotibatsira nekutiudza nhau dzechokwadi tosvika ukupi nyika ichitongwa navamugabe nemudzimai vavo. Ndiri kupretoria South Africa. Munyore ana kuti pazita rake. Mumwanotiwo ini ndini Israel Marira ndiri muSouth Africa. Ndinoti kwamuri mose kufara nehama dzangu vekwa Marira muZimbabwe ndichiti pamberi nekunamata zvinhu zvichanaka chete. Ndinokutendai varume nenews dzenyu dzechokwadi kwete dzemanyepo dzatinopiwa kubva kuZimbabwe. Rambai makadaro machinda. Ndinoti kumuri yekwa Marira takarasikirwa negamba Isaac Digo Marira akashaya netsaona yemugwagwa. Famba zvakanaka chiwa. Ndisimbirisirewo mhuri yekwa Marira kumanikaland neyekwa Mamuka Tsingano Muronzwa Tombo. Ndini George Marira kuonde valley Chavanga. Aiwa vatereri, nguva yedu ndo yaita shanje. Tinokutendai mose netsamba mbozha dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kustudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munge muchinzwa pastudio 7. Kwazisanai hama neshamwari pano pastudio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext messages kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001202465 0318. Nako kambo uri chocolate kamanzi katapiwa nabashupi marua ngapiwe ana mai mangwana kwete kuzomirira kunoisa apa guva kana vachinge vashaya nema chocolate handizvo here Sandra
mangwana. Happy Valentine's Zimbabwe.
Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota runoona nezvematunhu vaIgnatius Chombo vanokandirana makobvu nematete navana muzvinabhizimisi vekuBritain avo vanga vachida kujekeserwa kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vamugabe kana vasiya chigaro ichi. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinokutendai vateereri tichiti Happy Valentine's Day mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Toksia Mina, Sandra Nyaira naChris Gande.